Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misuroye na udzerudza nasi shishanu nyamavuvu 10/2018. Magweta ari kumirira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anosvitsa zviri pamutemo magwaro awo kudare reConstitutional Court achipikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri venyika vaEmerson Munangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Magweta aya ari kuda kuti dare ridome vachamisa semutungamiri wenyika. Magweta ari kumirira mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai Biti anoti hurumende yakachikora mutemo payakatambira vaBiti vachibva mumaoko evakuru vakuru vemuZambia sezvo paive nemutongo wedare wekuti vaBiti vasadzoserwe kuZimbabwe. Vanhu vakawanda vekuZambia vanoshora zvikuru zvakaitwa nehurumende yeZambia zvekuzvidza mutongo wematare ayo panyaya yavatendai Biti. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kusvitswa kwaitwa magwaro neMDC Alliance achimisa kugadzwa kwavaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika achiti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.